kandemiri nyaya yekuti munhu anonge ari pabasa anosarudza iye kuti ndoda kuenda rini kana kuti handiendi. Inyaya ingaomera kubudirira kwenyika zvakanyanyisa, nepamusana pekuti munhu unogona kungoti ini ndaomerwa handichaendi nhasi, mangwana kuno umwe anenge achiti ini ndaomerwa handingaendi nhasi. Mukatarisa vakandemiri, gore rakapera hurumende yakawedzera mihoro yavashandi nezvikamu zvinodarika 200 kubva muzana. Gore rino zvakare tikatanga nezvikamu 25 kubva muzana, izvo zvakatopiwa vanhu vakatotambira muna April muno. Uye takati muna June takaofa kuti tichaisa imwe zvakare 45 kubva muzana. Ende izvi zviri kuitika nguva yatiri kuona kuti ikonomi yedu yati gadzikanei mbijana, zvinoita kuti mihoro ive ine uremu kwenguva yakati rebei. Saka kana takatarisana neizvozvo kuti tizove nevashandi vanoti inini mangwana ndoda kuuya asi mangwana handidi kuuya, uku nditicha anoticha vana, vana vatinoziva kuti kupera kwegore vanenge vakatarisana nezamanishoni, handifungi kuti mushandi iyeye une interest yenyika neinterest yevana neinterest yemacitizens pamwoyo pake.
Saka dambudziko ringagadziriswa sei vamavhima?
Tiri kuti ngatirambe tichitaurira nai, tinzwe zvinyunyuto zvenyu, tinzwe kuti tingagadzirisana sei kuti tiende mberi. Ava veconfederation vanyora tsamba ngavaende panational joint negotiating council tigadzirise nyaya yekusawirirana kuripo kuitira kuti nyika yedu ienderere mberi. Ndo zvandingavaudza, ndo zvinoita kuti vana vezimbabwe, macitizens ezimbabwe, awane maservices akakwana anobva kumacivil servants.